Caribbean ndo namera zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kutsva inhawo kuti maka otapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muzambezi mukariba saka tinoona kuti even Zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo kuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunewo kuzimbabwe nekuti tinogamurana nemuzambia hatichikwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vari kupa infomation yekuti kunonga kuno kuvharwa maoperations zvishuva mvura yazvonaya tine dambudziko riripo ndevekuti kana kusisina mvura kukaribha mvura ikanaya nhasi chaiye karibha haikwanisi kuzara
nechikonzero chemuzvinafundo
inoda kuti inyatse kuyerera ikoimidzi yakati mitatu kana mina saka mvura taita zvinaya kunana October November uko zvinoreva kuti ukareba izozara tinatarisa kunana April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupanda magetsi ikuti nyika ione chouviri
pane dambudziko reya
ndakaona maripots Pick n Pay inova retailer yedu imuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters yedizel makore matatu apfuura pagore kuti gore rino tikaona vaishandisa over 2 million liters yedizel saka muri kuona kuti bhajeti yekambani maringe nemacost ekuita run their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million munyaya yemagetsi chete yasikuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business masectors akasiyana siyana apa ndangodonongedza hanu kuretail tisingatari kumining sector vane matambudziko makuru arikutoshamisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injodzi yatiraita vhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya kunyanya panguva irikuti zigi harisikuga kuona simba harisikukasa kusurvivha maeconomic shock saka inotova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara une intensive care unit dokta vabva vambaya jekiseni yesirial by mistake oisa poison saka ipoison kuekonomy ichauraya upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu